Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 23 2025. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vari kutyira kuti danho reAmerica rekubuda musangano reWorld Health Organization richakanganisa zvikuru nyaya dzezveutano muZimbabwe. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump votaura kugungano reWorld Economic Forum kuDavos. Dare repamusoro rowirirana nezifa kuti vaWalter Magaya havana kukodzera kupinda musarudzo dzekutungamira sangano iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vari kutyira kuti danho reAmerica rekuti yabuda musangano reWorld Health Organization richakanganisa zvikuru nyaya dzezveutano muZimbabwe. America ndiyo inopa Zimbabwe mari yakawanda panyaya dzezveutano. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti Zimbabwe inopiwa mari inosvika mamiriyoni mazana matatu kana kuti 300 million pagore. Mari inosvika mamiriyoni mazana maviri kana 200 million inoenda kuzvongwa zvebazi rezveutano uye imwe ichipiwa Zimbabwe pasi pechirongwa chekurwisa denda reHIV AIDS kuburikidza nehomwe yemutungamiri wenyika yeAmerica kana kuti US President's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR. Kubva muna 1980 America yapa Zimbabwe mari inodarika mabiriyoni matatu nemamiriyoni mazana mashanu kana kuti 3.5 billion. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Nyika yeAmerica ndiyo inoita mari zhinji kumabasa ezveutano, kungave kuri imo muWHO kana kubatsira mabasa ezveutano kunyanyanyanya takatarisa nezvedenda reHIV munyika yedu yeZimbabwe. Saka kubuda kweAmerica muWHO chinhu chinokwanisa kuomeserwa isu vemuno muAfrica nesu vemuno muZimbabwe nekuda kwekuti mari yeAmerica iyo yaicontributa mari inoita chidimbu buche 1/5 yebudget yeWHO. Zvoreva izvo kuti mabasa eWHO achange akudzoka masure nekuda kwekuti mari zhinji yaibva kuhurumende yeAmerica dzenge isisipo.
Pangaitwe sene hurumende kugadzirisa dambudziko remari inenge yakushomeka mubudget.
Nauye mabudget anobva kumari yedu isusu seZimbabwe inhau yatagara tichitaura kuti dai hurumende yange ichikoshesa kuisa yedu mari mumabasa ezveutano, madonors kana kuti mapartners vozongouya kuzoita compliment kana kututsira pane zvedu zvizhinji zvatinenge taisa isusu. Asi tinoona kuti gore rega rega nyika yeZimbabwe haitombokwanisa kana kumika yatinoti Abuja commitment iya ye3%, zvichireva kuti mari yatagara tichiita isusu kumabasa ezveutano yagara iri shomanini zvakanyanyisa. Asi zvaitwa neAmerica ndoda kuti ichenjedzo yapiwa kuhurumende yeZimbabwe nehurumende dzakasiyana dzemuAfrica kuti dzatikoshesei mabasa ezveutano nekuisa yedu mari kubva kumabudget kumabasa ezveutano. Madonors kana kuti shamwari dzinozouyawo dzichitibatsira dzona isu varidzi vechiro tinetaisa mari zhinji ivo vozongotutsira chete.
Iyowo mitero yakawanda wanda iyi iri kutorerwa mushandi navanqube mungati iri kunyatso shandiswa nemazvo here
tinoona kuti iyo vamuturi pacho zvavo vamubhedza kuunza tingati mainnovations iye zvinoizvi tikuona kuti kuno muzimbabwe taane sugar tax tine zvekare health levy inobva pakushandisa maairtime nemadata bundles nezvekare aids levy munyika yezimbabwe asi zvinenge zvakakosha kuti mari dzese idzodzo dzana sugar tax dzana health levy ngadzishandiswe pajekerere vanhu vachiona nhau yetransparency neaccountability zvinobetsera izvozvo kuti vanhu vese ava vari kucontributa mari idzodzo vange vaine chivimbiso chekuti mari dzedu dziri kushanda zvadzinenge dzakatarirwa kuti dzinge dzishanda
mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai rusike vachitaura vari parunare muHarare mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vataura maminitsi mashoma achangodarika padandemutande pamberi pegungano reworld economic forum riri kuitirwa kudavos switzerland vatrump vashora vaimbova mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vachiti vakavasiyira mutoro panyaya dzezveupfumi vatrump vatiwo vachadzika mitero kuchina neeu vachiti dziri kubatirira america vatiwo hondo pakati perussia neukraine inofanira kupera vakurudzirawo opec kuti idzikise mafuta ekufambisa dzimotokari mukuzeya nezvenyaya iyi ivan zininga westudio 7 abata chizvarwa chezimbabwe chinoongorora zvematongerwo enyika vakuda kwashe bejana kuti tinzwewo maonero avo
apa ndipo pekutanga pekuti vatrump vataura nechaunga chevakuru vakuru vedzimwe nyika nemakambani saka zvavataura padare iri zvinokosha nekuti chekutanga chavari kunyanya kukurudzira inyaya yekuti america yadzoka ndingati ndinodingindira guru ravari kuda kuti vanhu vanzwisise kuti america yadzoka pakudzoka kweamerica apa ivo vari kuti vachange vachitonga zvakasiyana nezvaimboitwa makore mamwe ese
vari kutambirana sei veruzhinji nemashoko anga achitaurwa navatrump
mashoko avatrump tinoona kuti rwendo runo kudzoka kwavatrump vanhu vaakuziva tingati maitiro avatrump nematauriro avatrump uyezve nemazano avatrump saka zvasiyana nemuna 2016 nekuti vanhu vaisatarisira kuti vatrump vachange vari mutungamiriri weamerica zvino gore rino rwendo runo vane chimwe chiremerera chavakupiwa nevakuru vakuru vedzimwe nyika chinobva ipapo pakuti vakambotonga kubva muna 2016 kusvika muna 2020 vakatonga zvakanaka chaizvo uyezve kuti vakakunda musarudzo dzakanga dzine kukwikwidzana kwaityisa kwaisanganisirawo kuti vakatonge vakutomboda kurasikirwa neupenyu hwavo
zvavavimbisa zvavari kutaura kuti vachaita izvo munoona vachizvizadzisa here
musi wekutanga yatinoti day one pakupinda pamatomu kwavatrump vakasaina mitemo mitsva yaipfurikidza makumi mana nenhanhatu 46 muchirungu zvino rwendo runo ndinofungidzira kuti nenyaya yekuti vanotambawo nevakuru vakuru vekutechnology vanokoshesa kuita zvinhu nekuchimbidza vatrump vari kutonga zvine kuchimbidza mukati zvakasiyana nekare nokuti ivo vanoonawo kuti rwendo runo vakatsigirwa nevanhu veamerica basarudzo inzi vakahwina zvine mukurumbira saka izvezvi vane yatingati confidence yavainayo kuti vane rutsigiro revanhu saka vari kushanda zvine kuchimbidza uyezve zvine simba ende tinofara naizvozvo
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakuda kwashe bejana vachitaura vari parunare kutexas naivan zininga westudio 7 vateereri echino ichiziviso chakakosha tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona whatsapp channel uye nepafacebook kumazuva ose Kana mchida kubatana nesu padandi mtandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motuaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Muno kwanza kuenda pa Facebook page yedu, patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inivamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divi razakari rekera. Gakava rekuti bumbiro remitemo rovandudzwa here kana kuti kwete kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatungamire nyika kusvika muna 2030 kana kuti kudarika pachirega kuitwa sarudzo riri kuenderera mberi munyika. Vemakereke vakakurudzira vaMnangagwa kuti vasateerere vari kuvapesvedzera kuti varambe vari panyanga. Asi vachipindura mashoko emakereke aya kuvatori venhau, gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaJan van Muswere vakati makereke aya ari kuda kupidigura hurumende uye havangaudze nhengo dzedare reparamende dzakasarudzwa nevanhu zvekuita. Mukuziya nezvenyaya iyi, nhasi tabata mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora.
Zimbabwe ine bumbiro remutemo rinotaura iro kuti president vanovhoterwa votonga kwemakore mashanu, vozotsvaga zverutsigiro wakavhoterwa votonga makore mashanu zvakare, zvichireva kuti president wedu vane maximum ye 10 years. Saka zviri kutaurwa nevanhu vekuZANU-PF zvekuti vawandidze team of office iyi vanenge vachityora bumbiro remutemo. Isu seMDC tinoramberana nazvo. Ichokutanga ndechekuti bumbiro redu remutemo rinonyatsotaura kuti president anotonga kwemakore mangani. Ndida kuzviziya zverevana veZimbabwe kuti pavakataura nyaya iyi pataiita outreach paCopac paya, vakange vachitaura vaine ruzivo rwekutonga nemunhu mumwe chete kwemakore akawanda.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Vakazoita Copac kufunga vamugabe wanga vatonga makore anga akawandi. Saka vana veZimbabwe vakazviramba izvozvo. Chechipiri ndechekuti vaMnangagwa havasi kugona kutonga zvachose. Zvinhu zviri kudhura muzvitoro. Vanhu vane urombo hwanyanyisa muZimbabwe muno. Mabasa hakuna, makambani ari kuvhara. Uyezve kune vana vasina kutoenda kuchikoro nekuti hakuna vabereki vavo havana mari yeschool fees. Inoona zvakare kuti muzvipatara nedu hamuna mishonga. Saka zvavanganzi vangada kupedzisa zvii. Tiri ipapo vaMnangagwa vakanga vari minista kubva 1980. Vari mukuru mukuru muhurumende yavamugabe vachibata maministri akawanda. Kuzosanganisira vapa vakaboita speaker of parliament, vakabvapo vakazoita vice president. Vakabvapo vakazoita president kupedzisa pakasiwa navamugabe paya. 2018 vakazopinda sapresident for 5 years. 2023 vakaita zvedzimwe 5 years. VaMnangagwa munhu akura ane 82 years. Pavanosvika 2028 vanenge vane 86. Zvichireva kuti pavanozopedza 5 years dzimwe dzavari kunzi vapiwe vanenge vava 91. Hatina kumbobvira tataura sevana veZimbabwe kuti tinoda kutonga nevakweguru vakadaro. Hapana chiri kugonekwa, chiri kuoneka, chiri kubatika kuvana veZimbabwe. Uyezve tikaita nyaya iyi yekuti tingochinja chinja mutemo wedu, tinoita chiseko chenyika. Masanction oramba aripo nokuti nyika dzakatipa masanction dzakataura idzo kuti dzadzirisai nyaya dzenyu dzezvematongerwo enyika, nyaya dzenyu dzesarudzo. Zvino tikaisa chimutemo ichi zvinoreva zvakare kuti tinge takuramba tiri pasi pezvirango zveupfumi. Kune vanhu vari muZANU-PF, kune vanhu vari muopposition vaakutishamisawo zvakare kuti ndivo vakanga vari ndivo vatakatidza tichiti opposition yemuZimbabwe vaakutodawo nyaya iyoyo.
Sei muchidaro?
Nekuti zvinenge zvaakuvabhenefita kuti varambe vari mamembers of parliament. Saka isu nyaya iyi tinoiramba zvikuru. seMDC takatotaura nechekare kuti tichange tichikurudzira vana veZimbabwe kuti varambe nyaya iyi. Hatidi kudzoserwa kwatakabva, kwatanga tine mapresident anga angazi.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kanzuri inoona nezvemitemo muChad Constitutional Council yaramba kutambira kurudziro yevanopikisa yekuti zvakabuda musarudzo mwedzi wapera zvisendekwe parutivi. Vachiti sarudzo hazina kufambiswa zvakanaka. Sarudzo idzi dzakakundwa nemutungamiri wenyika Field Marshal Mahamat Idris Deby. Vanopikisa vanoti panofanira kuumbwa imwe hurumende inenge yakafanira kubata matomo poitwa sarudzo dzakachena. Mhuri yavaDeby yave nemakore makumi matatu ichitungamira nyika iyi. Vamwe vanopikisa vari kushoropodza mashoko evakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti vana veZimbabwe vabatane mukurwisa uori pamwe nekukurudzira vanopikisa nevemamwe mapoka ose kuti vashande pamwe chete mukuendesa nyika mberi. Vari kushoropodza mashoko aya vari kuti vaChiwenga vari kuda kuita sevanotaura zvine musoro kuitira kuti vabatsirwe nevanopikisa muhondo inonzi iri mubato ravo reZANU-PF yasimudzwa neurongwa hwekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kukurudzirwa nevamwe kuti varambe vachitonga kusvika muna 2030. Asi vari kutsigira mashoko avaChiwenga vari kuti zvakakosha kuti vana veZimbabwe vaite chirwirangwe pauori sezvo waparadza nyika uye vanoramba pfungwa yekuti zvavakataura zvine chekuita nenyaya yekuti vaMnangagwa varambe vachitungamira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzvokora pamwe nasachigaro weZANU-PF mudunhu reBritain vaXavier Zavare. Atanga nekubvunza vaZavare kuti vanoti kudii nemashoko avaChiwenga.
Aiwa, zvataurwa naacting president vanova substantive vice president wenyika yedu yeZimbabwe, comrade Constantino Chiwenga, mashoko anokosha chaizvo pakuvakwa kwenyika. Ndo zviri mugwara revision 2030 zvavataura kuti tinofanira kuti tibatane semaZimbabweans kuti tivake nyika yedu, tivake ikonomi yedu, tichigarisana mune zvakanaka, tichibvisa hori, tichibvisa greed rinoruchiva rwavataura rwakanyanyisa at the expense of others. Saka zvavataura ndizvozvo chaizvo. Ndogwara reZANU-PF ndozvakamirira ZANU-PF, ndoratinoti gutsa ruzhinji kana tichitaura kumusangano weZANU-PF.
Tinzwe kubva kuna vadzokora. Vadzokora, munoti nezvataurwa navaZavare pamwe chete namashoko vakabata chigaro chemutungamiri wenyika?
Zvataurwa navaZavare manonzi manatsa mukanwa avari kuita. Ndozviri kuitwawo zvakare navaChiwenga. VaChiwenga hapana chinyowani chavataura chatagara tisingataure. Isu tagara tichingotaura kuti nyika yedu haina kuurayiwa nezvirango zveupfumi, yaurayiwa necorruption, yaurayiwa neuori hwakanyanyisa. Munovaziva kuti vari kuita kuti goridhe redu ribude muno ndanani, vari kuita kuti madiamonds edu abude muno ndanani. Saka zvaitwa navaChiwenga tiri kuziva kuti vane zvavari kuhwandira. Vanhu havasi kufara neutongi hwavaMnangagwa nezviri kuitwa neZANU-PF. Nenyaya iyo yatiri kutaura yeuori yaita kuti vanhu vanyanya kutambura munyika. Saka vaChiwenga vakuda kuuya nerweseri kuti vavhevhetedze vemapato anopikisa kuti vamire navo, vavabatsire kuti timise 2030 iri kutaurwa iyo. Asi isu tiri kuzviona zvavari kuita. Tichamira tega sevanhu, tichamira sega semacitizens, tigomisa 2030 tizoenda futi pekuti tigadzirise nyika yedu, tichibvisa vanhu vaita kuti nyika yedu iende kumawere.
Tinzwe kuna vaZavare, pindurai tinzwe.
Kurasika kweopposition yedu yekuZimbabwe kunotangira pakusagamuchira a real fact of life iripo maringe nemasanctions akaiswa pamusoro penyika yedu. Masanctions ane role yawo hombe yaari kuita pakuti zvinhu zvisati fambire zvakanaka munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana tichitaura pamusoro pekubatana semaZimbabwe sekutaurwa kwaitwa naVice President Chiwenga sekutaurwa kunogara kuchiitwa naPresident Emmerson Mnangagwa munangako pamwe chete nevatungamiri vedu tinofanira kunzwisisa kuti masanctions ari kuti affecta chirudzii nekuti masanctions are for real. Corruption yataurwa nokuda kwekuti corruption iriko tiri kuiona iko zvinezvi kuti yanga ichiitwa sei under the coalition yema citizens iri kutaurwa iyi yanachamisa nanachabangu nevamwe vakadaro kuti vari kuzvifambisa sei mumaguta edu especially muguta guru reHarare. Saka kana taa kuti tiri kuda kudedza corruption, tiri kuda kurwisa corruption, tiri kuirwisa from all angles. Haina kala sekutaurwa kwaitwa naVice President, haina political party aiwa tiri kuirwisa semaZimbabweans munyika yedu.
Vadzokora, hanzi mangarai vanhu vari kuita uori vasungwe pato rwematano.
Tinomhangara zvinopfuura zvakaonekwa zvichiitwa pagold mafia. Vanhu vachitotaura vachionekwa vari mukamera, hakuna umbowo hunopfuura ipapo, hakuna munhu asiri kuzviziva.
Vazavare, tinonzwa kuti makanzuro agone kungomuka aine madecision, zvinofanira kunge zvichitotanga zvapasiswa zvese nebazi rezvekutongwa kwematunhu.
Idzi ndo dzinonzi nhema, nekuti constitution yedu nemutemo wenyika yedu yeZimbabwe unopatsanura zvinoitwa nelocal government nezvinoitwa nemakanzuro. The ministry of local government ine zvayo zvainoita nepainogumira. Kanzuru kutaura kwatiri kuita kunoku, marets anobhadharwa kukanzuru. Kanzuru inotogara ichiisa budget. Mari iyoyo ndoyo yavari kumisiusa, mari iyoyo ndoyo yavari kuabusa.
Mataura nyama mareva nemadzenyu.
Yes, taura yadzo.
Mareva nemadzenyu.
Hai, vachiregedzai
kuti ndirikureva
nhema.
Varikungoreva nhema.
Madzira kudhara muchititi ndirikureva nhema.
Hai,
kuti muri kutaura chokwadi.
Vachimira itinzwe. Vadzokora chipenza.
Vachiregedzai kuti ndukaka because ndabvira kudhara ndichibvira.
Ndakuda kuzivisa iyo varikureva nhema. Kuti kune inonzi Zinara. Zinara inotora mari yemugwagwa yese ichifanwa kunge ichidzosera mari kuHarare nokuti mugwagwa iri muHarare. Mari iyoyo haisi kuenda kucity council, iri kuenda kulocal government. Local government inofanwa kunge ichidzosa mari iyoyo kumacouncils, haidzose kumacouncils. Mirai ndipedze. Mirai ndipedze. Kune zvinwa inotora mari kwese kwese.
Avo vangari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwa zvakare kubva kunhengo yeZANUPF vaXavier Zavare vari parunare kuBritain muhurukuru yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakaudza mutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti vakasamira kurwisa Ukraine muhondo yavanoti haina nematuro ose vachatemerwa zvirango zvakaomarara. Asi mutedzeri wemiriri weRussia kuUnited Nations vaDmitry Poloshenki vaudza nepfenyuro yeReuters kuti hapana zvitsva zviri kutaurwa navaTrump uye America yagara yakatemera Russia zvirango. Asi vachavo Russia yakagadzirira kuita nhaurirano dzekupedza hondo iyi. VaTrump vanonziwo vaendesa mauto kumugani wenyika yavo neMexico vachiti vari kuda kudzivirira kuti vanhu vasapinde vasina magwaro. Mukozeya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai.
Ini ndinoona kunge ndo zvavaringa vachiplana vasati vapinda, nokuti matauriro ava vaiti vachapedza hondo day one richisvika vanga vasati vaona zviripo. Saka pakupinda pavaitapa vari kuona kuti hondo iyi ipere, Russia inotofanira kunge iri iyo inodzora tsvimbo.
Tinoona kuti bazi reUS Department of Defense razivisa kuti ratotanga kuendesa mauto kumiganhu yenyika uyezve kuti vabatsire munyaya yekudzivirira vanenge vachipinda munyika yeAmerica zvisiri pamutemo. Uyezve bazi rePentagon richange richipa ndege kubazi reHomeland Security kuti rikwanise kudzosera avo vanenge vapinda muAmerica zvisiri pamutemo kunyika dzavo. Munoona sei izvi?
Izvi hazvisi zvinoshamisa nokuti vaTrump vakazvitaura vachiri kukampena kuti ndo zvavachaita. Saka zvavakuita ezvinezvi ndezvokungofulfila promise yavakataura. Tirikuona kuti America yava serious nenyaya yekuchengetedza muganhu yayo. Tinoziva kuti pafirst term paya vaTrump vanga vauya nenyaya yekuvaka mudhuri waisponsor necongress but hazvina kubudirira. Saka pavadzoka apa nemandate yavakapiwa nemavoters mazhinji akavhota nenyaya yeimmigration, ndo zvavakuenda nazvo nenyaya yacho.
Tinoona kuti dare repamusoro reUS House of Representatives razivisa iro kuti rabvumirana pabhiri rinopa mvumo kuti avo vanenge vari kugara munyika yeAmerica zvisiri pamutemo vakabatwa vachiita zveumbavha vanogona kumbosungwa. Uyezve bhiri rasarira kuti risainwe nemutungamiri wenyika vaDonald Trump. Munozviona sei izvi?
Nyaya yaLincoln Riley yakanetsa yemunhu wokurayiwa nemunhu anga asina mapepa aigara muno. Saka yanga iriyo yatinoti a touch issue kana kuti a campaign issue yavakanyanyoshandisa pacampaign yavo kuti vachashandisa bhiri irori kuti rivabatsire kuti vakasunga vanhu vabva vabudisa munyika ino. Tinoziva izvo kuti vaObama vanga vasina havo bhiri rakadaro but vakabudisa vanhu vanga vasina mapepa akawanda. VaBidenwo vakaitawo zvakafanana. VaTrump vanenge vanga vari kumashure asi kutaura kwavari kuita uku kuzadzikisa kupromisa kwavakaita masapota avo nebase ravo reRepublican Party.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Mutungi wedare repamusoro reHigh Court Justice Tawanda Chitapi varamba kutambira chikumbiro chemukuru wekereke yePhD Ministries vaWalter Magaya chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wesangano renhabvu reZifa vasina zvidzidzo zvishanu zveO-level. Sarudzo dzekutsvaga mutungamiri weZifa dziri kuitwa nemusi wemugovera. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nasi tiri kutaura nezvematambudziko atarisana nemadzimai munyika munyaya dzezveutano sezvo America iyo inopa Zimbabwe mari yakawanda yati yave kumira kuita izvi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 nemusi wemugovera nesvondo apo tinenge tichikupaiwo zvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zviri kuitika kumamisha nezvemitambo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vari kutyira kuti danho rakatorwa nehurumende yeAmerica rekuti abuda musangano reWorld Health Organization richakanganisa zvikuru nyaya dzezveutano muZimbabwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vataura kugungano reWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland nasi vachiti America ichadzikawo mitero yakaomarara kuEU pamwe nekuChina. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.